in Washington, wishing you a pleasant day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 1 December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Yazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha neve kune dzimwe nyika vari kushanya kuZimbabwe vachavhenekwa panzvimbo yavanosvikira munyika kana vaine COVID-19 uye vachazvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo. Ichinyora paTwitter, bazi rezvokufambiswa kwemashoko rinoti vose vanosvika munyika vachagariswa kure nevamwe kana kuti quarantine vachizvibhadharira, uye izvi zvichaitwa kunyangwe munhu waongororwa pakusvika awanikwa asina COVID-19. Hurumende inotiwo vanhu munyika havabvumidzwi kufamba-famba pakati pa 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani, uye vanhu vanobvumidzwa kupinda mumabhawa nemuma nightclub vanofanira kuva vakabayiwa nhomba yeCOVID-19. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kubhadharisa zvizvarwa zveZimbabwe mari hakuna kunaka sezvo chirwere ichi chiri chirwere changa chisingatarisirwi uye chinokanganisa utano hwenyika yose kana kuti national emergency.
Pfungwa yokutanga kushanda nokuita mitemo yokugadzirira possible new wave yeCOVID-19 ichikonzerwa kuda neyo Omicron variant yadai kuuya mazuva anoyi ipfungwa yanga yakanaka zvikuru, ipfungwa yatinopembedza. Asi tokumbira kuti hurumende iratidze commitment yakawedzerwa pakutarisa utano hwevana veZimbabwe nepakuzvipira kwayo kuti tive neutano hwakanaka muno muZimbabwe. Timinimize kurwara nokushayika kwevana veZimbabwe. Ndiri kuona pakanzi izvo vanhu vachauya vachiitwa PCR testing vachizvibhadharira, quarantine vachazvibhadharira. Aiwazve, komitere yatobhadhara basa raenderei nemasurplus atogara takadeclare kubudget basa raonderechi anofanira kushanda panguva ino. Vana veZimbabwe zvizvarwa zvomuno zvinofanira kutestiwa mahara, zvichienda muquarantine mahara. Vanoenda kuisolation vanenge vatesta positive vachinogara ikoko mahara, ndokutunzi mwana weZimbabwe ipapo vafoira.
Asi hurumende yativo vanhu vakabayiwa nhomba ndipo voga vanofanirwa kubvumidzwa kupinda mumanightclub nemumabhawa. Hakusi kuedza kurwisana nekupararira kwechirwere ichi here uku, Dr. Madzorera?
Nyaya yokuti izvo manightclub nemabhawa achatora vanhu vakabayiwa nhomba chete, no, ndiyo super spreader hombe iyoyo. Umwe akaspreada COVID kudarika vanhu vakakoriwa nehwawandiyani. Ipapo ngavagadzirise, ndochinhu chavanofanira kutanga kuvhara mabhawa nemanightclub. Haafaniri kutombanwa achivhura. And supervision yacho, enforcement yemutemo, inofanira kunge iri yemhando yepamusorosoro, nokuti ndokukuparira vanhu. Kana munhu akurwara COVID achaziva kuti akambonwa hwahwa rimwe zuva, anototarisira iyo vehurumende kuti vamuchengetedze utano hwake. Panyaya yokuti kwanzi nhamba yevanhu vanoenda kumagatherings vanofanira kutevedzera WHO protocols. Toda kukumbira hurumende yedu ichimira kutaura nezvema WHO protocols. Tiri sovereign country. Ma WHO protocols anouya as a recommendation kugovernment. Government ndiyo inofanira kuita domesticate ma protocols ainoda ichirasa zvaisingadi. WHO haitongi nyika ino. Saka ngavarege kuti WHO protocols votarisira kuti iwe neni tende unotsvaka kuti WHO protocol yachakamboti vanhu vangani. Aiwa, WHO haitemeri vanhu namba yekuti toda kubvumira kuZimbabwe kuti kuende vanhu 30 kana 100 kufuneral. Aiwa, hurumende must be very clear. Yotora maideas ainopiwa neWorld Health Organization ichiisa yega mutemo yayo. Yomira kuramba ichingotikotera WHO mazuva ese. Vanganova ndakamboenda kuweb page yeWHO. Ndozve zvimwe zvandofungidzira kuti vangada vaimprova. Vasiya nyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities vanhu vari positive. Tikasagadzirira treatment facilities, Omicron ikauya ine simba sezvakaita Delta, vanhu vacharasikirwa noupenyu pasina chikonzero. Treatment yeCovid inofanira kuve free. This is a public health emergency. Mazimara aibhadharwa nevanhu kuti vapiwe COVID anga akawandisa. Hatichazvidi. Community surveillance negene sequencing havana kutaura nezvayo. Vanofanira kuve neurongwa hwekutiudza kuti vachaita sei. Tizive kuti neOmicron here kana kuti hatina. Tozova kutofambira mberi tichidii.
Nai Dr. Madzorera, pane imwe nzira here iri nani yekuchengetedza utano hwenyika?
Iyo mitemo yaiswa nehurumende yakanaka, inoda kungotsvenenzverwa sokutaura kwataita. Ndofara kuti hurumende haina kutora danho rokuvhara maborders edu completely kune dzimwe nyika dzakatipoteredza. Izvozvo hazvina zvazvaibetsera. Vana Europe vachazviona kuti hazvina zvazvinobetsera. Vachadzoka zvakare paground kana vazonzwisisa. Chandoda kunyanya kusimbisisa kuti hurumende istrengthene inyaya yematreatment facilities nemaisolation facilities. Inyaya yecommunity surveillance yekuti vai vachiona kuti chirwere chiri kumbofamba chakadini. Uyezve nyaya yekubayiwa kwenhomba. Hurumende ngaiite maserious pakubayiwa kwenhomba. Ndovega vane information ine chekuita neefficacy. Kureva kuti mushonga watiri kubayiwa uri kushanda zvakadini kudzivirira vanhu urwere nekufa. Topinda panyaya yesafety yemushonga yacho. Ndovega vane data rokuti mushonga uri safe zvakadii. Ngavagara vachitipa information iyoyo. Ndiyo ichakurudzira vanhu kuti vaende kunobayiwa nhomba. Kwete kungoti vanhu ngavabayiwe kana kumanikidza vanhu. Aiwa, ipaiwa nechikonzero chekumhanyira kuti vanobayiwa nhomba yacho.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vanokutakura vanhu nezvinhu reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti riri kufara zvikuru nedanho ratorwa nebazi rinoona nezvokutakurwa kwezvinhu reMinistry of Transport, iro rakumbira bazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika kuti ritaurirane nevamwe varo muSouth Africa mushure mekunge South Africa yazivisa kuti vatyairi vose vekune dzimwe nyika vanoshanda muSouth Africa vanosungirwa kuye nemarezenisi ekutyaira motikari anopiwa nehurumende yeSouth Africa. Mugwaro ravo kumunyori mubazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika Ambassador James Manzou, munyori mubazi rezvokutakurwa kwezvinhu Engineer Thaddeus Chinyanga vakurudzira kuti bazi rezvokudzidzana nedzimwe nyika ritange hurukuro neSouth Africa pamusoro penyaya iyi, vachiti mutemo unoda kudzikwa neSouth Africa uyu unogonzera kusagadzikana kuvatyairi uye unogona kuvhiringa matakurirwo ezvinhu mudunhu reSADC. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti vatyairi vanofara zvikuru nedanho ratorwa nehurumende panyaya iyi.
Danho ratiri isu sevashandi vemutransport uye seunion tichitarisa zviri kutaurwa nemamembers edu nevatyairi vazhinji vari kufara nekuti vaona kuti hurumende iri kukoshesa kushanda kwavanoita. Kunyange zvinhu zvedu zvisati zvapera kugadziriswa, asi tiri kuona kuti tawana pekutangira nekuti hurumende yedu yatora nyaya ikaendesa kuhurumende yeSouth Africa.
Chii chachinja apa vaMaguraminga?
Zvinhu izvi zvanga zvisiri kuitika kumashure. atipe mhosva kuhurumende. Tinoona kuti tanga tisati tarongeka zvokusvika pakadaro pekuti tinoziva mafambisirwo anoita nyaya. Nyaya hadzingofambiswa dzisiri mugwara. Iye zvino seboka takuziva kuti tinofanira kufambisa nyaya takadai, takadai, takadai nehurumende. Saka tiri kufara kuti hurumende yakwanisa kuziva kuti madrivers kana achishanda vanobatsira kuekonomi. Ndo zviri kungodiwa nemadrivers. Madrivers ari kungoti dai tikangoonekwa sevanhu vari kubatsira maekonomi, dai tikangoonekwa sevanhu vakakosha. Mukatarisa nguva yese yeCovid, madrivers ndo anenge achifamba kunyange zvakaoma, kunyange muhondo. Saka ndo nyaya iri muSouth Africa yekuti tamboshanda makore ese aya, tamboshanda pesa paekonomi yeSouth Africa ichikura. Hapana chakataurwa. Nhasi paakutaurwa nekuti ikonomi yeSouth Africa yakura kukunda makuma ikonomi mazhinji. Asingazvionekweka kuti payakura ikonomi yeSouth Africa pane madrivers anga achishanda akabva kuZimbabwe uye akatrenwa nehurumende yemuZimbabwe kuti vagova madriver.
Chii chamunoda kuti tizive pamusoro penyaya yemarezenis?
Madrivers license atinoshandisa ndeyeZimbabwe. Tikanoshanda kuSouth Africa tinenge tichisumudza flag yeZimbabwe. Saka tinotenda nekufara zvikuru kuti zvine izvozvo zvakwanisa kubuda pachena kuti Zimbabwe government iri kuziva kukosha kwakaita vachikairi nebasa ravanoita. Kunyange tine zvimwe zvichemo zvisati zvagadziriswa, asi tiri kuona kuti pane kudyidzana kwakanaka kuripo kuburikidza maboka, kuburikidza union yedu nehurumende kwokuti zvinhu zvibude mune zvakanaka. Isu hatishandise nzira dzisiri pamutemo kugadzirisa zvinhu zvedu.
Saka vamaguraminga, imimi nesangano renyu mungada kutii kuhurumende?
Toda kutenda Ministry of Transport, toda kutenda Foreign Affairs Ministry, toda kutenda zvakare even nehurumende South Africa neembasi yedu yekuSouth Africa yeZimbabwe. Nekubatsira kwavanoita nguva zhinji kunyange tikaita maproblems. Zvinhu zvanga zvichinetsa kubvira kare, madrivers achipisirwa mumotikari, marori achipiswa. Saka zvinhu zvabvira kudhara kuchiita mhirizhonga, asi tanga tichingoonawo zvakare tichibatsirwa neembasi yedu. Saka tinoda kutenda zvikuru dai zvikaramba zvakadaro kusvikira tasvika patinoda kuti tisvike. Tine chivimbo chekuti zvazvatanga zvakadai tinotarisira kuti zvinobuda mune zvakanaka. Saka madrivers ari kufara zvikuru nekunzwa kutaura kwaita hurumende kubvira kuMinistry of Transport kuti zvichemo zvedu zvemuSouth Africa zvaakuonekwawo, nekuti tanga tashaya kuti tomhanyira kupi.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano revarairidzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harina kukatyamadzwa nemashoko ehurumende ekuti riri kuronga kuibvisa pachigaro, richifananidza mashoko aya nababa vanenge vatadza kuriritira mhuri yavo vanozotanga kupomera vana ava mhosva dzisina basa. Izvi zvinotevera mashoko aburitswa nebepanhau rehurumende reHerald pamwe nenhefenyuro yeZBC ekuti ATUS iri pakati pemamwe masangano akazvimirira pamwe neanomirira vashandi muZimbabwe ari kushanda nemamwe masangano kuBritain achitsigirwa nehurumende yeko nechinangwa chekuda kubisa hurumende yeZANU-PF. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rakadomwawo kunzi riri kushanda mukuda kubviswa kwehurumende. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti chiri kungodiwa nevarairidzi mihoro yavaitambira kusvika muna Gumiguru 2018. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekubuditswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMasaraure.
Kana baba vatadza kureretera mhuri vanotanga kutoma zvakasiyana-siyana, vovapomera mhosva dzisina basa. Isu tatoda masalari edu maUS$ April-October 2018, tatoda emari yeinvigilation yehurumende inozviziva. Izvi zvipropaganda zvavanoda kushandisa tinoziva zvinovazoterwa nekushungurudza vanhu kuda kuvambunyikidza kuti vanyarare. Isu takazviona zvese, tasvika paseji yekuti hatichanyararibvi nehatichavhundutsirwi. Vanhu vatambura matumbu edu ane nzara. Ivo zvavanoti toda kubvisa hurumende, hatitodi kutumwa kubvisa hurumende kana toda kuibvisa, nekuti hurumende atina anotituma ndokuna mutongo wavo dzati sinoda hurumende inotibhadhara masalaries sinoda hurumende inochengetedza education yezimbabwe ende hatina anotirambidza bumbiro remutemo rinotitendera tinokumbira vamire mweya wekuti kana tichitaura nyaya dzebudiriro yenyika havanomhanya kuda kutinongedzera mimwe vachida kutinyaradza nekuti hatichanyarari tinoziva kodzero dzedu zimbabwe haisi yemunhu mumwe chete ndeyedu tese ngavagadzire nhuna dzedu nekukurumidza vamire zvekuvhundusira vanhu
tichitarisawo panyaya yekunyorwa kwebvunzo mamira papi sesangano
isu hatina kumborega nyaya yedu ichiri imwe chete hatisi kuinvigiletesa ende tiri kufara kuti marizauts ari kuonekwa ndosaka hurumende yakuita bata wabata ichitsvaga kuti yotaura zvipi yotinyaradza sei isu tiri kungoti sezvinongoitwa nevanhu vanoseta mazamanishoni vanopiwa mari dzavo vanopiwa mari dzavo dzebasa ravanenge vaita vanomaka vanopiwa mari dzavo pamwe maparecentals ese anobhadharawo kana achida kuitwa basa tikungoti ngaingoita zvimwe chete izvozvo ibhadhare maticha ese ari kuyainivigiletera hapana chakaoma
koimi nhengo dzenyu dzichiri pakuramwa mabasa here
nhengo dzedu isusu hadzisi kushanda dzagara hadzisi kushanda takapedza 12 days tikatichimbodzokerai munonyora musazogadzirise 14 days musingashandi vari kunonyora nhasi kuti vari pabasa vasingashandi vachanyora mangwana asi vanenge vakangogarapo tichataura way forward after vambologa ini mazuva mairi matatu totaura way forward patiri kuti tikabhadharwa invigilation allowance tinenge tichidzokera kubasa kwete kunodzidzisa asi kune invigilator tichingoti munhu anenge wemaricho achibhadhara toita richo rake asi kudzidzisa hatisi kuzodzidzisa kusvika nyaya yemuhoro yedu yagadzirwa
mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 399 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe nevanomwe 4707 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 134625 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvina zvine mazana mashanu ane makumi mana nevapfumbamwe 3,794,549 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2,816,543 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mangwanani pastudio 7 aiwa ini handina zvakawanda zvokuda kutaura ndangoti ei vanhu tingwarire tichenjedzane tarirai muone zvaakuita munangagwa uya waakuwanza mapato uri kubvisa mari dzakawanda uchipa mapato akasiyana-siyana achimutsa mapato manyowani akawanda saka tofanira kuzvingwarira izvozvo tarisai muone awo ana Peter and Love waakungouya vachingotiwo taane bato rangu nevamwe vakangosiyana-siyana vari kungomutsa mapato saka tichenjere ipapo panofanira kungwarirawo ipapo tirege kuyevenurwa nezvimwe zvinhu zvisina nebasa tagara tine bato redu kare MDC Alliance rinotungamirirwa naNelson Chamisa saka tinofanira kungwarira ipapo mapato awanda ari kungojarwa tichenjere tinozorasiswa panguva yekupedzesera aiwa ndinoti pamberi nekutsigira MDC Alliance inotungamirirwa naNelson Chamisa tatenda
magadi zvenyu pastudio 7 apo inini ndine maichitsiga ndiripo pa Cape Town apo. Ini ndiri kungofunga kutaura nechinhu chimwe chete neuyo mutambi webhora ari akamutsapati yake. Inini chinhu chinonyanyo ndikashamadza chinhu chimwe chete chekuti akazodzidza kupiko politics munhu webhora. Seiko vachida kungovhiringidza politics muZimbabwe, vachida kuvharidzira vanhu vakafunda politics vana Chamisa. Aiwa, akaisusa atitombomuda kana ari kutowesta zvake time yake, nguva yake ndo yari kutowesta, ari kutowesta nguva kana munhu wana anomuda. MaZimbabweans akuziwa, asi kuti vanoshaya nguva yekuti vataure, vanoshaya mukana wekuti vataure nekuti vakada kutaura. Iyo pati iri kutonga iyoyi, vana Mugwadi, vana Munangagwa weste vanenge vachida kungorova vanhu, asi vanhu chokwadi chaicho vanochiziva. Ende uye ivo vanotoziva kuti vanhu havachadi, ndosaka vachirambidza vanhu kudemonstrata kutaura zvido zvavo. Hapana anomboda asatambise zvake nguva yake, kutambisa nguva ndokwaada kutoita.
Mamuka sei pastudio 7 apo? Tinofara nechirongwa chamunotipa nenhau dzamunotipa. Ndiri kunyanya kufara vanhu vanoramba vakatsigira bato redu raNelson Chamisa. Ngambopinda hake mukomana, wazvikoniwa 4 years dzese dzakapera, hapana zvakaitwa, hapana zvakaitwa. Ungoti mukomana ngaapinde hake, tiri kuya kunomuvhotera. Ngaaramba aripo, ngaaramba akashinga. Awo ana Patrick Chinamasa oda kuvharidzira musangano wavo.
Madzona here mhondi dzezanu idzi dzakarova mukomana nezuro masikati machena? Vakuda kutomukanda mumota kuti vaende vanomutocha, ndokubva vazounganirwa nevanhu paazvisvetukira hake kutisa. Ipapa vaakutoramba kuti hanzi hatisati tanzwa nyaya dzakadaro. Asi dai anga ari wezano, ingada yakatonzi pane vakomana vakabata munhu wezano vakarova. Zvino kana ari weMDC kana ari munhuwo zvake, vakairasa nezuro. Zvakaitika masikati machena vanhu vachiona. Ezvino ari kunzi akabviswa mazino, ndifunga nemusana chivo wakaroverwa padashboard wakatotyoka. Zvese izvozvo zvavazvione izvozvo izvo, vachingokurudzira nasina nebasa resi. Vatotanga tisati taenda kumaelections vanhu vayo.
Mamuka sei pastudio 7 apo? Vana Wande, vana Blessing. Ini ndiri muyouth weZANU-PF akakwana kuno kwamola. Ndiri kukudzira mayouth ese, either ndiye ZANU-PF either ndiye MDC Alliance, handei tinovhotera Nelson Chamisa Dr. Nero, nokuti tatambudzika madhara anotinyepera achida kuguta oga. Vanouya votishandisa votiende munorova vanhu votihoresa maheu vachitora mari dzakawanda. Aiwa, ngatipepukei mayouth. Kana muchida kushanda mafomu 4, mafomu 3, kana muchida kushanda munhu wose, handi tinovhotera Dr. Nero, nyika ishanduke. Madhara zororai, zororai, zororai. Ipai vamwe mukana. Tarirai vana Simon Kamono vafira vachingodya mari. Isinodya mari rini? Mayouth ose ezano, shandukai mwoyo, ngwarai. Handi ipana Chamisa, ikaenderere mberi kutongosapota musangano unonyepa. Kwete ndini hangu pamola ndinotenda.
Mangwanani mangwanani kustudio 7 vanemukoma Jonga naBlessing Zulu mese vari kustudio 7. Isu tisi zvarwa semuZimbabwe tatambudzwa nemusangano waEmmerson Mnangagwa weZANU-PF. Vana Mugwadi vanoswera vachitaura zvisina maturo. Handifunge kuti kana mumatare emusha ina anodaidzwa murume uyo hago unogara nevamwe, wedzinza rake ndirodaira vanofanira kutochema naye uyo. Dai ZANU yatiitirawo vasiriasi nezvairi kuita. Vanofungidzira zvese zvavari kuita kumbunyikidza vanhu zvavakaita muna Rambulawayo, kuti vanhu vanoto vachikanda munhu mumotikari yavo masikati machena, mangwana ofuma vachizviramba. Vanofunga kuti vanhu veZimbabwe takapusa. Ndapota zvangu, tatiti kuzivisa kuti Mwari ndo munhu wese. Ndini Afinani Chikonazi paZimbabwe panapa.
Maswera sei, maswera sei Studio 7. Hamaina utaichikumbirawo ndini mune mukana wacho nyemeye ikoko kuti mudambe muchitibvunzirawa vanenge veZANU ava kuti izvo vachiona vhidhiyo iyo aya Mugwadawo vanoramba vachitikudii goza pavati havasati vazvinzwa. Saka tofunga kuti pamwe pa2 days vanenge vazvinzwa vakutonzwawo mhinduro yavo kuti vanoti kudii. Vatibvunzirawo nevachinamasa ndovana mumwe vanomumbotaura kuti iri stage managers. Saka takumboona kuti ipapa vachapindira kuti kudii pane humbo hwevhidhiyo. Saka daira kukumbira kuti muti kuramba muchitibvunzirawo kutimga kuto tikwanisa kuvunza kuti ndizvo vanopindirwa kuti kudii.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri wemuzinda weWhite House amai Jane Psaki vanoti South Africa yakaramba rubatsiro rwemishonga yenhomba yeCOVID-19 yavakanga yachida kupiwa neAmerica, vachiti America yakamirira kubatsira South Africa pose painenge ichida rubatsiro. Izvi zvinobuda panguva imwe nemashoko aziviswa nehurumende yeNetherlands anoti bazi rayo rezveutano reNational Institute for Public Health rakawana muNetherlands utachiwana hweOmicron mazuva matatu South Africa isati yazivisa nezvemhando iyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoshora nhano yakatorwa nenyika zhinji kusanganisira America yekurambidza vafambi kana ndege dzekuSouth Africa nenyika dzakaitenderedza kupinda muAmerica, vachiti South Africa inofanirwa kurumbidzwa kuti yakakurumidza kuzivisa pasi pose pamusoro pechirwere ichi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga zvekare tikavabvunza kuti sachiremba vanowirirana here nezvekuvharwa kwemabhodha nekurambidza kufamba kwevanhu kwakaziviswa neAmerica nedzimwe nyika.
Chandinga taura Mr. Wande, I know kuti Omicron yakonzeresa yatingati iyo panic pasi rese, asi sezvamanzwa kana sezvamakanzwa Biden vachitaura kuti this is a variant iri of concern, not kuti inofana kukonzera panic. Kana tiri kutarisa zvataurwa navaRamaphosa, I think chavari kutaura ivo ndechekuti ngatisangoita knee-jerk reaction kuti hapaita a new variant, saka it means we do ABCD like kuma travel bans.
Kurambidza vanhu kufamba kana kuti ma travel bans aya anobatsirawo here panyaya yechirwere ichi Dr. Ranga?
Ma travel bans haasi sustainable long term, but for the short term anobatsirawo in terms of kuti okay problem kana kuti epicenter ye variant iri papi, and right now my assumptions ndeye kuti epicenter ye Omicron ari Southern Africa, and that's what's making these other countries say that stop a travel between us and the epicenter. And this has happened not just ne Omicron, it has happened ne Delta inonzi yakatangira ku India, kozoitawo ma problems mamwe aiwanikwa kuna na Europe ku Britain, vaingoita ma same measures. Asi pandinobvumirana na Ramaphosa ndepekuti ma travel bans cannot be a long term solution.
Saka Dr. Ranga, chimwe chingaitwa mukobatwa kwenyaya ichi?
I think tinofana kufunga more creatively, like zvatagara tiri kuita kuti vanhu vese ngavabayiwe nhomba nekukurumidza pasi rese. Chechipiri, kana vaya vanenge vari kutravela between ma you know any international travel, ngava testwe for COVID vasati vakwira dzindege, and kuti ma measures aya atagara tichikurudzira ngaaitwe everywhere including mudzindege. Saka ipapo ndinobvumirana nawo. I don't think this is kind of victimizing Southern Africa, because as you know vana Israel vatoti ivo hatisi kubvumidza vanhu pasi rese kupinda muIsrael. Saka I don't think it's just targeted towards Southern Africa. That's how it appears right now. But I think it's just a matter yekuti ndo epicenter yaidentifywa so far.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inoti vose vanopinda munyika vachavhenekwa vagozvibhadharira mari yokuvhenekwa kwavo neyekugara muquarantine. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinorumbidza hurumende mukuedza kugadzirisa zvinonetsa pakati paro neSouth Africa. Netherlands inoti yakawana utachiwana hweOmicron munyika iyi mazuva South Africa isati yahubata. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.